vakandimira ndikanditi nyaya yenzara indaa yakazikanwa kudhara. Zvinhu zvaito zvinge zvichitozikanwa kuti gore rineri tange tine mvura shoma. Vanhu vanodaro bachiro vanenge vakawanda so vanorarama nekurima vakawanda zvakanai. Zviro zvaitozikanwa ndosaka zvichitasenza kuiya inoitwa kamwe pacho miezi inotibatsira kuplana. Tashanana naizizi zakadai chata tenge chiro chakaruda kana kuti tashamisa kuti chatoitika nekuti zvinenge zvakatooneka. Asi chinotikashamadza chikuru ndechekuti hapana matanho akatorwa ekuti vanhu vanga vachibatsirika. Plani chaichai kuti zvinhu zvona zvakamira sei hapana. Kuzvikora vana vazhinji vari kuziya nenzara kumaruzevha kwatogara kuri mumataundi. Aiwa dhara izvozvo mamirira yakaita kutaurira munhu iri kubata munhu wese dhara yakakungatiserwa akademia.
Ndinotenda Honorable Sachiwai vamandaza manzwa mashoko atiri kukurukura nezvavo pamusoro penyaya yenzara iyi uye zvataurwa naHonorable Sachiwai. Pindirai tizvo.
Hakunai chatinopikisa pane zvataurwa naHonorable nekuti zvedi nzara iripo kana kuine figa inosvika 7.7 million kuratidza kuti nzara iriko yakatambarara sekutaura kwamaita. Asi chinoda kuti chitifadze ndechekuti vari kutungamirira iye zvino vari muhurumende vakatotora danho rekutanga rekudeclare state of disaster. Kureva kuti kune mamwe masources nedzimwe nzira dzavanga vachiita kuti vaite nadzo dzavakukwanisa kumbomisa vachiunganidza mari inodiwa kuti izvo vakwanise kuwedzera pane zvanga zviripo kuti vakwanise kufidha mhuri yeZimbabwe. Mukuru wenyika vamunangagwa pavari kufamba vari kusimbaradza shoko rekuti hakunai mwana wemuZimbabwe achafa nenzara. Ndinodaira kuti iwaya mashoko vari kurevesa uyezve pane zviri kuitika kuti vanhu vakwanise kuwana kudya. Tofunga mobilization mumaruzevha yekunyoresa nezvimwe zvakadaro zvakatotanga.
Honorable Sachiwai, pane humwe urongwa here hwamungatarisira kunze kwekuti hurumende yakungomirira kunzwa kubva kwairi kupema 2 billion yakaziviswa nemutungamiri wenyika?
Ine mujipe nyika yedu haina mari here? Nyika ine nyika yakapfuma. Isati yatombotarisa kubuda kunze kwenyika ivo vaite chii? Sezvinonyanya kukosha kuti baba uri pamba usoroona kutofema waitawo zvipi makingakinga aungaita sababa kuti vana vararame. Iyozvo ndatakatarisira nekuti nyika ino yakapfumisisa, ine zvicherwa zvinosisa, ine zvakawanda zvainazvo zvinoita kuti tifambira mberi. Tisangotarisa zvekuti mvura yana here kana mvura hainaona. Haisi nyaya yamashoko kuti hapana achafa nenzara, hapana achafa nenzara. Ivo varipo babu kutoziya nenzara. Sateke tinofanira kuti marizero zvatinawo nezvatinoda kuti tichagawo zvitemhwawo tozoita babu vakangwara ngwara famba.
Vamandaza, hanzi nyika izere neupfumi saka Zimbabwe haifanira kumirira kubva kumasangano anopa rubatsiro kana kutarisira kubva kune zviri kupemwa. Munoti
kuna anoramba kuti Zimbabwe nyika yedu yakapfuma ine zvicherwa zvakawanda. Tinodaira kuti pamaprograms ese ari kuitwa nehurumende malocal resources ndo ari kunyanya kumobilizwa kuti tikwanise kunge tichiita zvatiri kuita izvozvi. Vana Honorable Sachiwai ndivo vanomuona zviri kuitika mukati mematunhu avari kugara nekugadzira kwavanoita nevanhu. Saka tinokurudzira kuti ivo vave vange vachitungamira vari pamberi mukuona kuti vane nzara ndevapi, vanhu vakunyorwa here zvakanaka nezvimwe zvakadaro, uyezve nokusvitsa mashoko nenhamba dzakakwana kuhurumende kuitira kuti kuve nekudya kwakakwana mukati menyika mumatunhu avari kutungamirira. Dzimwe dzenguva dambudziko ratinowana ndirorire vatungamiriri vatinenge tatungamidza vasingaendese mashoko akakwana tosvika patambudziko yatinara. Handisi kuti izvo ivo vasiachaya havasi kuendesa mashoko akakwana, asi ndiri kuti generally problem imwe yatiinayo ndeyekuti mashoko atinenge tiinawo anenge ari kuhurumende mamwe achona ngaanga achizadzikiswa nevanenge vatungamidzwa nevanhu kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana kubatsirikana nenguva.
Honorable Sachiwai, tichipeta hedu chirongwa, muri kuonawo sei panyaya yehuori mukupiwa kwechikafu nekuitwa zvematongerwo enyika?
Iyi nyaya inorwadza ichitika kunyatsinzo anonyora anga zvinyora uchaa kuti ndokwamai gore re ndokwamai nini ndebato riti ndozvakafu. Then tinozoitawo vanhu especially vanhu vanonga vachiziti maleaders unaona paitika chero zvisekereza zviya paitika sekereza zviya zvibva GMB vachizi endesa nekusiko vanhu vanofanira kunge vachiwana vasvika kukwanisa kunge vachiwana saka zvekorapshoni zvinenge zvirimo fushuwa vane makaro nerutengi rwekutora zvinhu zvevanhu vanenge vachiita makambi avo kuda kupa zvinhu izvozvo zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa takaripota maissues akadai kuparamende tikakurudzirwazve kuti kana tikawana zvakadai zvichiitika mumatunhu medu tipfinyaidze kumapurisa anoona nezvekorapshoni nemapurisa edu emudunhu medu zvichinge zvichipera
romandazati pete chirongwa
ndinoda kupedzisira nekuti nyaya yedistribution yechikafu ngaifambe nenzira yakanaka haisi polisi yemusangano uri kutungamirira unova ZANU-P F kana polisi yehurumende yekuti vanhu vange vachipanana nezvatinonzwa zvichiitika nekuona zvichiitika mune mamwe matunhu atinogara saka tinotarisira kuti vachapa chikafu vachapa sekutumwa kwavanenge vaitwa nevatungamiriri venyika.